zvidanzwa zvakanaka nekuti Hwange ikambani hombe, ikambani inobata chikamu chikuru muZimbabwe chekuunza marasha ari kushandiswa kugwenyere magetsi. Ende Hwange inotengesa kuti marasha kunze kwenyika zvine panyika foreign currency. Saka dambudziko rekuHwange ranga ragara nguva yakareba, saka tinofunga kuti waro vatora unokwanisa kubatsira Hwange yedzoke back pachinzvimbo chayo chataiziva nayo. Asi ini ndinoona kuti aiswa pachigaro apa kuti akwanise kuita resuscitate Hwange, kana asina kupuwa simba rekuti akwanise kubuda nemamajors nemasolutions, haana chanobuda nacho. Dambudziko reHwange kuona kwangu nderekuti rine matambudziko aro mamwe acho anoda kuongororwa pasina pondidzidziso mukati, sekuti vashandi vari kuHwange sikuzova tinoita vari kuma 3000 right. Ime kambani inozi Makomo Resources inogadzira yechinotopfuura magadziro anoita Hwange ine mashanda asvika ma400. Saka maparasetawas haafani kuita basa rekuita national service kana kuita social warfare yenyika. Nevamwe vakaritaya vatinonzwa variko ikoko kambani ikoko vachitori nedzimba dzekambani, nekuti vanonga vari veishanda musangano. Saka kwakaitwa munhu wekuti kwainga aite reconstruction Hwange, hazvibatsiri kana asina simba rekuti marara yangabve ichingachibvapa, inongova ringori zita.
Asika vamwe muzvinafundo mugano vanoti nyaya yemarasha iyi inenge yakuti netsei tirikuona kuno kunana America kune dzimwe nzvimbo dzinochera marasha. Pakauya vaObama zvanga zvaderera, asi vaTrump vari kuti aiwa hapana chakaipa kuti muchere marasha muvachiti zvinokanganisa mamiriro ekunze.
Kuno kutiri kuAfrica, hatisiri kuAmerica. Kuno kudevelopment yedu ichirikubuda marasha hasati asvika palevhel yeAmerica, saka tinokwanisa kuzvirasisa kuti chiti kuAmerica hazvichaiti. Ivo kuAmerica vacho ivavo vari kutopoluta zvisikamboite. Vane nzira dzavanondoisawo pollution mumhepo nemaindastri avo makuru makuru. Saka isusu patini pano, yes, tinofanira kuzofamba takuenda kunonzi green economy, patinoda kushandisa magetsi nesolar newind power, asi hatisati asvika ipapa, tichiri kure.
Mubvunzo wekupedzisira, imwe nyaya iri kunetsa apa inyaya yechikwereti. Hurumende ingakwanisa here kutora zvakare chikwereti ichi zvayakamboitawo kune mamwe makambani?
Ii ndofunga kuti hurumende haina capacity kuda vangada vakatora, asi kuti capacity iri hurumende zvoti zviyatora tinozvitendera kuti vachitora. Uri kutora wochengeta muhomwe chisikabhadharika, hazvina zvinobatsira. Inini ndinofunga kuti bhizinesi ngaringova bhizinesi. Hurumende pari zvino right now yaka ine matreasury bills anosvika $7.6 billion. Mapepa vanoprinta akafanana mapepa aita tisikete kuchikora ikuolefu ekupa munhu ndo mari takupa iri ndo zvakaotore mari nisa mubank, nekuti iri kuti tinonga toaitwa zvikwereti. Ende pa $6.7 billion pane zvikwereti zvaata Cortico, POSB, Agribank, ana Reserve Bank zvaingokombwa nehurumende tatora tateka over. Vaita take over but vaprinta mapepa vatipa isusu makaurimedu maane mabond note neRTGS.